Inzi ni Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro yenhau dzedu dzanhasi chitatu chivabvu 13 2020. Vanhu vabatwa nechirwere checoronavirus kana kuti COVID-19 vave makumi matatu nevanomwe uye vafa nechirwere ichi vachiri vana munyika yose. Vanhu vasungirwa nyaya yekutyora mutemo weCOVID-19 lockdown vadarika zviuru makumi maviri nezvitatu. Vechidiki voshambadza mashoko edzidziso pasi pesangano replatform for youth development kumaruwa vachiti hurumende haisi kupa dzidziso pamusoro peutachiwana wecoronavirus uho hunokonzera chirwere checovid-19. Muchikamu chedu chinotarisa zviri kusangana nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, nhasi tine hurukuro navapekson Paul Kazingizi vari kuBirmingham kuBritain, avo vakapona kubva kuchirwere checovid-19. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuSouth Africa zvinoumba sangano reZimbabwe United for Progress riri kunangana nekubatsira vanhu vakapinzwa mumatambudziko nechirwere checovid-19. Muchirongwa cheLife Talk Diaspora Forum nhasi tiri kutarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika panguva iyo pasi rose rakaputirwa nedambudziko recoronavirus. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pafacebook page yedu.